manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 27 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakuru vedzisvondo vanoparura chirongwa chinokurudzira vanopinda chechi kunovhotera mutungamiri wenyika anoremekedza kodzero dzevanhu musarudzo dzegore rinouya.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rinobatsira vadzidzi vakadzingwa mudzimba paUniversity of Zimbabwe kuendesa vakuru vepachikoro ichi kumatare richiti vadzidzi ava vadzokere mudzimba dzavanga vachigara dzavakaburitswa nechisimba nezuro.
Zimbabwe inorambidza kupinda kwehuku dzinobva kuSouth Africa munyika zvichitevera kubuda kwechirwere cheavian flu mhiri kwaLimpopo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vakuru vedzisvondo nhasi vaparura urongwa hwekukurudzira vanhu vose vanonamata munyika yose kuti vanyore sesevavhoti kuitira kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Vedzisvondo ava vanoti urongwa hwavo hweChristian Vote Campaign munongedzo wekuti yakwana zvinonguva yekuti vedzisvondo vagadzirise zviri kunetsa munyika. Mutoro wedu enhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvisvondo vaita musangano muHarare nhasi vakabuda nechisungo chekukurudzira vanamati vemachechi akasiyana siyana remunyika kuti vanyore sesevavhoti. Mumwe wavanga vachitungamira urongwa hwanhasi Bishop Anselmo Magaya vechechi yeZimbabwe Divine Destiny vati sevatungamiriri vedzisvondo vachashandisa mharidzo mudzisvondo dzavo pamwe nekutenderera nenyika yose vachikurudzira veruzhinji kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Vamagaya vati mukuita izvi pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Christian Vote Campaign, vedzisvondo vachange vasina bato ravakarerekera kwariri.
Tiri kuti zvakare pane zvinhu zviviri. Number one, nokuda kwechikonzero chokuti BVR iri kutaurwa nezvayo iyi, vazhinji vanhu havasati vanzwisa nezvayo. Pano mwana tofunga kuti mushina unogona kuti kuti munhu aonekwe kuti avhotere papi. Ndo information yakutoshandiswa nevanhu vajaira kumbunyikidza nokuchikidzira vanhu. Saka isu tichadzidzisa vanhu tichibatana nemama organizations anoita nezvaizvozvo kuti vazive kuti BVRC, uye chechipiri kuti vanhu vainde kunonyoresa muzhinji hwavo zvikuru sei madzimai nevechidiki.
Mumwe ataura pamusangano uyu uye vachishandana nesangano rePrayer Network of Zimbabwe, mufundisi Peter Makuwe, vakurudzira veruzhinji kuti vasarudze vatungamiriri vakatwasuka vasina zvipomerwa uye vasingaite zvemhirizhonga pamwe neuori nezvimwe zvakadaro.
Tiri kutora vanhu vanogara vachirova madzimai vachirova vakadzi. They cannot manage their family well. Tonovavhotera kuti vave maparliamentaries. Tonovavhotera kuti vave makanzerasi. Vatungamiri vanhu vakawanda. Vatungamiri mafamilies akawanda. Yet they cannot manage their only one family. This is an error. Saka church, ngatitogarei panzvimbo yedu tisarudze vanhu vanotya Mwari. Ndati zvakaipeiko ini kuti muparliamendi mutaurwe netini? Zvakaipeiko kuti kustate house kunamatwe Mwari achitaura shoko rake Zimbabwe ichitirwa zvakanaka.
Mashoko ava makuwe aya anoya apo uori uchinzi watekeshera mapazi mazhinji ehurumende pamwe nemakanzuro akawanda munyika. Munyori musangano reZimbabwe Council of Churches, mfundisi Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti vakaita musangano mazuva mashoma adarika nemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai, vachikurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Musangano watakaita na Vice President wakaitika mavhiki mashomana napfuura patakawana vashanyi vakabva kuWorld Council of Churches. Takadiscuss various kinds of issues dzaiva dzine chokuita ne takataura pamusoro penyaya issues dzine chokuita neeconomy, takataura pamusoro penyaya dzine chokuita naiwo maupcoming elections. Vakakurudzira zvikuru kuti vanotarisira kuti makereke atambe a very important role mukukurudzira a peaceful election. The same yatakaitawo na Mr. Tsvangirai, ndozvatakataurana navo tikati isusu vavariro yedu ndeyekuti ti make sure kuti my elections ari kuuya ari peaceful.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinoona nezverunyararo munyika reZimbabwe Peace Project, Muzvare Justina Mukoko, vanoti danho ratorwa nevedzesvondo iri idanho rakanaka zvikuru sezvo achiti nyaya yekusaita mhirizhonga pamwe nekukurudzira runyararo munyika iri nyaya ichakwanisa kusvika kuvanhu vakawanda munyika nepamusana pekuti zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana zveveruzhinji munyika vanhu vanoenda kudzisvondo.
Pari zvino ndingati zvinhu zviri kutanga kudziya pakutaura kwevakuru. Hazvisati zvasvika paya paya pekuti tingabate gotsi tobva taridza mhere. Asi zvikaregera kubatwa panguva yazviri, tinogona kunge takuridza mhere muchinguva chinotera. Zviri kuitika munharaunda dzakawanda ndezvekuti zviitiko zvemhirizhonga zvingadaro zvisati zvasvika pandandiri kutaura paya. Asi pane kutya kurimo kuri kuita kuti tifungidzire kuti pakangoita chinopusha vanhu zvinogona kuti zvitisvitse pane chimwe chinhano chisina kunaka. Uyezve dambudziko ratinaro iye zvino inyaye mazwi ekutukana azere mumapepanhau, mumaredhiyo nepane dzimwe nzvimbo dzese. Chinhu chikuru chinofanira kuzikanwa nevanhu ndechekuti mashoko iwayo anopindurwa kuzove mhirizhonga inogona kukuvadza kana kuuraya vamwe vanhu. Saka isusu kurudziro yedu tinoti mashoko ekutukana kuvatori venhau, kuvatungamiri vezvematongerwo enyika, ngatiitei tichiadzora nekuti kwaanotisvitsa kunozoita kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iite ichiwanda.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngari Vhume. Musangano uyu wapindwa nevakuru vakuru vemasangano akasiyana-siyana anomirira svondo dzakasiyana-siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vadzidzi vanodarika mazana mashanu vari kuita zvidzidzo zveudhokotera paUniversity of Zimbabwe ava vakadzingwa nezuro mudzimba dzepachikoro ichi vaendesa mukuru wechikoro ichi vaLevi Nyagura kumatare edzimhosva vachida kuti vabvumidzwe kugara mudzimba dzavakadzingwa. Dare repamusoro rati richanzwa nyaya iyi mangwana. Patisha Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Magwaro asvitswa mudare nhasi zvechimbi-chimbi aitwa nesangano remagweta rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakamirira mumwe mudzidzi Clifford Charera anobva kwaRusape. Magweta aya ari kuda kuti nyaya inzwikwe zvechimbi-chimbi sezvo vadzidzi ava vasina pekugara. Vadzidzi ava vari kugara kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira muchechi vachibatsirwa nevane tsiye nyoro. Vadzidzi ava vati zvakaitwa nevakuru vepa UZ zvinobudisa pachena kuti havana hanya neupenyu hwevadzidzi sezvo vakapuwa nguva shoma shoma yekuti vabude mudzimba dzavo kusanganisira vadzidzi vanogara kunze kweHarare avo vasina kwekuenda. Vamwe vevadzidzi ava vari kunyora bvunzo mangwana. Mumwe wevadzidzi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vairatidzira zvine runyararo asi vakashamiswa netsamba yekudzingwa kwavo iyo inoti vakaratidzira zvine mhirishonga.
Kana memuye takapererwa nekuti hapana munhu akambokanda dombo. Actually patori nemavhidhiyo ezvakaitika akawanda, mwe acho akatopostwa pasocial media. Hapana kana dombo hwani rakambokanda, ingori nyaya yakangofabricatewa kuti vave nestronger case yekudzinga mastudents maaccommodation.
Mumwe mudzidzi ari kurara pane imwe chechi nevamwe vake vanodarika makumi mashanu audza Studio 7 kuti vave kutobetserwa nevane tsiye nyoro. Mudzidzi uyu ashorowo zvikuru kudzingwa kwavo panguva dzemanheru. Mudzidzi uyu ati sevadzidzi vane kodzero yekuratidzira kana vaine zvinyunyuto.
So isusu nezuro we demanding kuti vatidzikisirwe mari, then hatizoti raise nyaya au from why vakati check out from our residential areas. Wokuti was there any link between kubvunza zvefees here nekwekugara? Anyway, but nguva dzicho dzavakatidzinga like isusu takadzingwa around 7, 6, 7, 8 o'clock vachitiburitsa marumu PM.
Munyori muZimbabwe Students Representative Council vatafadzwa Ponelo vati vadzidzi vange vakabhadhara mari dzekugara pachikoro vakatiwo kunyange vaedza kumbotaura nevakuru veUZ hapana chabuda.
Vanhu vanga vakatobhadhara mari dzeaccommodation dzekuti vagare pachikoro. Administration haina kunge yapa position yekuti ichadzosera vanhu mari here, nekuti iko zvino haisi kutaura nevanhu.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri weSRC vazivai Mhetu vakurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzi ava kuburikidza nekuvabhadharira mari iri kudiwa iyi. VaMhetu vati vadzidzi vazhinji vari kukundikana kuti vabhadhare mari dzechikoro.
Izvi zviri kuitika izvo zvinotanga nhasi, zvakatanga muna January. Tikavaudza Vice Chancellor pamwe chete naminista kuti hamukwanisi kuti mukwidzire mastudents emedicine mari. Kana muchitoti imi muda kuvakwidzira, government ndiyo inofanira kuadopta chikwereti chacho. Zvinotirwadza kana hurumende ichishandisa mari yakawandisa kubhadharira mugabe ndege achiendandorapiwa kuSingapore, asi achitadza kuti hurumende yake ibhadharire vana vari kutadza kuwana fizi kuti vadzidzi, anovaiwo madhokuta anofanira kuzotirapawo mangwana. Sevadzidzi tiri kuti mangwana hatidi kurapiwa kuSingapore, hatidi kurapiwa kuAmerica, hatidi kurapiwa kuUK, toda kurapiwa muno muZimbabwe. Saka government ngairatidze kuti ine hanya neupenyu hwevana, ibhadharire the difference of the fee increment, isupportezvi mamedical students.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo kuti tinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti vashamiswa zvikuru nemaitiro evakuru vekuUniversity of Zimbabwe. VaMataruse vati vabereki vazhinji vari kutambura uye hazvina musoro kuti panguva iyo kuwana mari dzechikoro kuri kunetsa vabereki vakawanda dzokwidziwa. VaMataruse vavimbisa kuti separamende vachange vatora matanho svondo rino risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zimbabwe yarambidza kupinzwa munyika kwehuku pamwe nemazai zvinobva kunyika yeSouth Africa zvichitevera kubuda kwechirwere cheavian flu mhiri kwaLimpopo. Bazi rinoona nezvekurima zvemasango pamwe nezvehove muSouth Africa rakazivisa mukupera kwesvondo kuti kutengeswa kwehuku menyu kwakanga kuorambidzwa munyika yose zvichitevera kuonekwa kwechirwere cheavian flu ichi mudunhu reMpumalanga. Hurumende yeSouth Africa inonzi iri kupomera mhosva kumadhadha ayo anonzi ari kuparadzira chirwere ichi paanenge achibhururuka pamadiro achiyambuka miganho yenyika mbiri idzi. Hurumende yeZimbabwe inonzi yatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, uye danho iri rinonzi richaramba riripo kusvika South Africa yazivisa kuti yarigadzirisa. South Africa svondo rapera yakarambidzwawo kupinzwa munyika iyi kwehuku nemazai zvinobva kuZimbabwe nekuda kwedambudziko rimwe chetero. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria kuti tinzwe kuti sevarimi vari kutambirawo sei danho iri.
Chinhu chinofanira kutoitwa nenyika kuti izvidzivirire kubva kuzvirwere zvakadaro kana kuri kuti zvanzwikwa kuti zvamemwe nyika. Savarimi idanho rinogamuchirika zvikuru, uye zvinotipatsira kuti varimi munguva yakaita saiyoyo vanokwanisa zvekare kunge vachitengesa huku dzavo pamaketi yemuno muZimbabwe yanga yakabatwa nemasouth Africans.
Tinonzwa kuti South Africa iri kupomerawo mhosva yekupararira kwechirwere chikumadhadha anonzi ari kungobhururuka pamadiro achiyambuka miganhu. Pane zvimwe zvingakurudzirwa here kuti zviitwe kudzivirira iwo madhadha kutakura chirwere ichi?
Ichokwadi ichocho, kudzivirira kazhinji ndo danho rinofanira kuti ritorwe panguva dziri dzose kuitira kuti vanhu vasazomanyamanya kana chirwere chatanga kupambira. Tine chikurudzira zvikuru kuti pave nemaprogiramu ekudzivirira iwawo. Saka madhadha andozikanwa achisi chinhu chitsva, ndozvinhu zvinotozikanwa, ndo honzeri yenyaya iyoyi. Saka vanhu kutogara vagadzirira kuti munguva yakaita seino tinogona kusangana nedambudziko rakadaro, kudzivirira ndo chinhu chikuru kwete kuzapa chirwere chapambira.
Tichiona kuti chirwere ichi changa chiri munyika, munofunga here kuti Zimbabwe yakwanisa kunge ichichichengetedza manji katingati kucontaina?
Tinoona kuti pari zvino matanho ekuchichengetedza chirwere ichi nekuchikunda ari kuonekwa kuti ari kushanda, nekuti kune dzimwe nzvimbo kwaakuchitosiwa nehuku iko zvino hakusina dambudziko iroro.
Hapanawo here dambudziko riri kuitikawo varimi vachidya huku dzavo dzinenge dzafa nechirwere ichi?
Kune dzidziso yakasimba zvikuru pamusoro pechirwere ichochi, uye tsika yedu zvayo muno muZimbabwe yagara iri yekuti chipfuwo chafa choga kana kuti chafa chiine chirwere, itsika yedu nedzidziso iri muZimbabwe yekuti vanhu havadyi chinhu chakadaro.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa9198M, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weBritain amai Theresa May vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yakadzama nyika yose pazvinhu zvinoshandiswa kubatsira kudzivirira moto nechekunze kwemidhuri yedzimba. Izvi zvinoitika mushure mekuona kuti mwana ane makore mashanu anga ari pavanhu vakafira mumoto wakaitika mudzimba dzomuturikidzwa wepaGrenfell, uyo wakauraya vanhu vanopfuura 90 nevapfumbamwe.
America inoti ine ruzivo rwekuti Syria inogona kunge iri kuronga kurwisa nemuchetura sezvayakamboita muna kubvumbi gore rino. Anotaura akamirira mauto emuAmerica pamuzinda wePentagon, Captain Jeff Davis, vati vari kuona kumhanya-mhanya panhandare yendege yeShayrat iyo inowanzoshandiswa nenyika yeSyria mukurwisa vanhu nemuchetura. Gore rapera hurumende yakaparura chirongwa chekurambidza vanhu kutenga zvimwe zvinhu kunze kwenyika kuri kuedza kusimudzira maindustry munyika ichishandisa mutemo unonzi Statutory Instrument 64. Izvi zvakakonzera mutauro wakanyanya munyika. Ko, mutemo uyu uri kushanda here? Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vanoti chirongwa ichi chakanangana nekumutsiridza mabhizimisi emunyika kuti vanhu vagowana mabasa.
Tiri kutaura kuti hakuna cooking oil yakazara iri kutoiexportwa, tiri kutotengesa kunze. Zvinotaura kuti imwe ichipinda kuti zviitepfe, nasi mutambura muchema futi muchiti vana vedu hamuna mabasa imi muchinotenga mafuta ekusouth africa iyo mafuta munawo munomu
sachigaro wesangano reOil Expressors Association of Zimbabwe uye vaimbovawo mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti chirongwa ichi chabatsira makambani avo zvikuru
makambani arikugadzira mafuta akutoti wandei takatanga tiri makambani matatu chete kwanga kuri isusu United Refineries kozoita Olivine kozoita National Foods iko zvino zvitaa 7 saka tatoti wandei pamusana pekuti hurumende yanga ichiti mafuta anobva kunze asapinde muZimbabwe saka makambani akawanda anga achitengesera mafuta ekubikisa achibva kunze vakumagadzira muno kune kambani inonzi Willowton yatovako kwamutare ichigadzirisa mafuta iyo tinoti make shelf and buy Zimbabwe
vamoyo vati vatove netarisiro yekuti vanenge vokwanisa kutengesawo mafuta kune dzimwe nyika
tiri kutarisa mamakets akaita sana Zambia nana Mozambique
vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti hurumende ibatsire varimi vegorosi uye vesoya beans kuti zviite nyore kugadzira mafuta muZimbabwe
tiri kutaura nehurumende pacommand agriculture kuti dai vaisa masoya bean necotton
mashoko ekuti chirongwa chestatutary instrument 64 chabatsira zvakanyanya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reCZI Vasfela Njabangwe
takaona makambani akati wandei anga achitotambura nekuti basa voriwana vakabva vasumuka ende capitalization yavo ikasumuka kubva kumana kwatinoti kuma 30% kusvika mamwe acho aitosvika pa100% zvichireva yekuti vanhu vakawanda vakati wandei vakabva vatanga kuita sekuwana mabasa
asi mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vadenis juru vanoti chirongwa ichi chiri kukanganisa zvakanyanya mabasa anoitwa nenhengo dzesangano ravo rinotenga nekutengesa zvinhu kubva kunyika dzakaita seSouth Africa, Zambia neMozambique.
Yakatokonzeresa matambudziko akawanda kuvanhu vanotenga nekutengesa uye pakazoitika nyaya yekuti mapurisa akatenga oteera vanhu chero vanga vaine stoku yavo yakare.
Vajuru vati vanogadzira zvinhu munyika vari kuzvidhurisa zvopakuti zviomere vanhu vanenge vachida kutenga.
Handione zvichifanirwa kuti zvimanikidzwe vanhu. Kana munhu angoda kutenga zvinhu zvekuZimbabwe ngaangotenga ngazvive necompetition uye zvinhu hazvina kumira kupinda pane vakuru vakuru vari muhurumende vari kungopinza zvinhu zvongonotengeswa kuZimbabwe ikoko saka mutemo uyo hasandi kuti mutemo une zvauri kubatsira
asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti nyaya iyi iri paviri
kuisa matarisa kana kuti ndikati mutero yekuti zvinhu zvinopinda munyika zvidzivirirwe kwakanakira kuvanhu vanogadzira zvinhu vatingati maindustrialist nokuti zvinoita kuti zvinhu zvavo zvavanogadzira zvitengwe neuwandu hwakati wandei asi zvakaipira kutiwo kudivi revanotenga vatingati maconsumers zvinovaomera muupenyu kuti vanenge vava kumanikidzwa kutenga zvinhu zvinodhura
nyika dzakawanda kusanganisirawo America pasi peurongwa hwava Donald Trump unonzi America First dzinoti dzinoda kuti dzisimudzire makambani emunyika dzavo asi vamwe vanoti izvi zvinogona kupa kuti vamwe vaitewo zvimwe chetezvo zvinozopa kuti misika yekutengeserana pasi rose isagadzikane ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu
Zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvakagadzirira kuenda kumusha kunonyoresa kuzovhota gore rinouya asi vamwe vava vanoti hapana zvavari kuziva nemafambisirwo esarudzo izvo vanoti zvichadzivisa vakawanda vavo kunovhota Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
Vagere muSouth Africa vakawanda vanoti vakagadzira kuenda kunovhota kuitira kuti munyika muve neshanduko inoita kuti vadzokere kunobatsirana nevamwe mukuumba nyika yavo. Vazhinji vavo vanoti hazvisi nyore kugara munyika isiri yavo sezvo vanenge vachishungurudzwa nguva dzakawanda pamabasa nepavanogara. Amai Anes Gotora vanoshanda vachigara muSouth Africa. Amai Gotora vanoti vakazvipira kuenda kumusha kunovhota gore rinouya mushure mekunyoresa.
Ya zviri izi tokwanisa kuenda tikanovhota tikadzoka.
Amai Gotora vanoti zvingavaitire nyore pakaita mabhazi anotakura vanhu kuitira kuti kufamba kwavo kuve nyore.
Saka zvese zvezvanikosta mari. Ene mari yacho yekuti ndiiwane manyi. Ndienda kuita ma calculations kuti inokwana rent here kana inokwana kutumira kumusha kuvanhu. Asi kana pane free transport yekuti inoya yakatakura vanhu muno mukunza ande munovhota kumusha kuenda nekudzoka. Fair and fine ndokwanisa kudii.
Izvi zvinotsigirwa namai Gertrude Chinowaita vanoti kunyange vakasapihwa zvekufambisa vachaenda kunovhota sezvo muSouth Africa musina kugadzikana munyaya dzemhirizhonga yemakororo.
Kutoida transport yekumusha kana iripo ngaiuye tiende kumusha tinovhota. Ya zvinoita boys home is best. Kumusha kwakangonaka hatidi kunyeberana. Kumusha here? Kumusha kwakanaka. Inhamo inotiunza kuno haikuti kuda. Muno muSouth Africa musi safe muno.
Mumwe ari muSouth Africa vaMcDonald Tower vanoti vanotarisira kunyoresa pamuzinda weZimbabwe muSouth Africa kuti vagozonovhota gore rinouya. Asi vatawa vanoti havana chivimbo nebabatiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC basa rayo uye kuti vanozowana mazita avo ari mugwaro rekuvhota pazuva rekuvhota here.
Kuregister kuno kwacho ndokwatinoshuvira kuti de kwaitika. Asika dambudziko ndiroro rekuti hatizivi kuti zeki chatitendere rekuti tiregister kuno. Uye kana taregister kuno hatizivi kuti kuregister zvedu zvatinenge taregistwa zvinozonowanikwa kuZimbabwe here kana kuti zvinoraswa nezano sezvo zeki ine mbiri yekusevenzeswa nezano.
Vatawa vanoti kuenda kunonyoresa kuvhota nekuzoenda kunovhota zvinokwanisa kunetsa vakawanda sezvo vanhu vakaomerwa neupenyu muSouth Africa. Vatawa vanoti zvakaoma kuti vanhu vari kutadza kunoviga hama dzavo dzinenge dzafa kumusha kuti vazowana mari kunovhota.
Mari iri kuwana vanhu ndeyekungoti end to mouth. Vanhu mudara vari kutotadza kunoona hama dzavo kana kuviga hama dzavo kumusha. Zvinova zvakavakoshera pane kungonovhota. Hozi nyaya yekuvhota challenge ndeyekuti munhu anenge achiti ezvino maZimbabwenzi aine feeling yekuti zvakangofanana kuvhota kana kusavhota zano inoriga because mbiri yavo ndeyekudini ndeyekuriga. Hatizozivi kuti chokwadi here kana kuti kwete, asi mbiri yezano ndeyekuriga maelections. Saka munhu anenge akufunga kuti ini nevhoti yangu wani ingaite here mutsindo wakasimba kuti ndibvise zano PF pachigaro.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoti vanhu vanofanirwa kunge vaine chivimbo neZEC kuti vhoti yavo inounza shanduko. Vamutandiri vanoti vanhu vakave nechivimbo kuti ZEC haizoshandiswe nebato rezanu PF vanoenda kunovhota pasina ruyamuro rwavanowana. Vamutandiri vanoti dambudziko ndereZEC iyo vanoti ine nhoroondo yekushandiswa nebato rezanu PF kubirira sarudzo.
Impact yakakosha kuti maZimbabwenzi anovhota ndeyekuti confidence ngaivepo yekuti vhoti yangu ichabetsera, ine zvainobetsera. Munhu akave shuwa kuti zeka haisi kuita magemu ayo, zano haisi kuita maunderhand tactics ichishandisa zeki, vanhu vanotanga kubhiliva kuti no, vhoti yangu yakadi. So it's actually comforting kutombonzwa namutenda vachitaura kuti zeki nechiimira izvamuri kuita itai process ive open. Kana parliament ikakwanisa kuita carry through that kind of pressure kuti zeki tikuda clarity yezvamuri kuita, zvobetsera kubuild confidence.
Mapato anopikisa nemasangano akazvimiririra anoti zeki iri kutadza kufambisa sarudzo zvakajeka munyika sezvo sarudzo dzose dziine kupikisana nguva dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevechidiki vari kudzidzira basa reuchiremba vakadzingwa paUniversity of Zimbabwe neZuro mushure mekuratidzira vachinyunyuta nekukwira kwemari yedzidzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezongo yedu yapera rikatimbotarisa musoro inawo zvakare.
Vakuru vedzisvondo vanoparura chirongwa chinokurudzira vanopinda chechi kunovhotera mutungamiri wenyika anoremekedza kodzero dzevanhu musarudzo dzegore rinouya.
Vadzidzi vekuyunivhesiti voendesa muzvinafundo levhinyagura kumatare.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Chris Kande munawo dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 27 hlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Appears that the outbreak in Zimbabwe was caused by
Kubonakala ukuthi lumkhuhlane wenkukhu eZimbabwe wabangelwa ngamadada abehlala edamu eliseduze lamapulazi afuya inkukhu. Xa kunjalo ke kutsho ukuthi amadada lawo engaphapha aze efike kuleli.
Uhulumende wakwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe usemise ukuthengwa kwenkukhu ezivela eSouth Africa. Kulandela ukuqhamuka komkhuhlane obangelwa ligciwane H5N8 oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa adluleyo.
Bacotshiwe ukucotshwa ama-students ayemejele ahlala kumain campus eHarare, then kula ma-students ahlala eParirenyatwa bonke ba-ejectiwe nasemtoko campus ba-ejectiwe kuma-house of residence.
Kulandela ukutshengisela kwabafundi abafundela ubudokotela e-University of Zimbabwe izolo phezu kokukhwezwa kwembadalo yemfundo, namhlanje lezi zifundi zivuke sezigxotshiwe ezindlini ebezihlala kizo. Amabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe asungula uhlelo lokukhuthaza abazalwane ukuthi babhalise ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo bavote ngobuningi ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane wenkukhu obangelwa ligciwane leH5N8 oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa edluleyo usungenile kwele South Africa. Iziphathamandla zalelo lizwe zona zisola amadada weZimbabwe ngokuzala lo mkhuhlane webird flu virus. Ngalokho ke uhulumende weZimbabwe usethe inkukhu ezivela kwele South Africa zingasathengwa. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukhetha lwezokulima kwele South Africa luthi lumkhuhlane oqhamuka eplazini elifuya inkukhu esabelweni seMpumalanga leFree State wabulala inkukhu ezizinkulungwane ezinhlanu. Lokhu kubangele ukuthi kubulawe inkukhu ezizinkulungwane ezingamachumi amabili lane 24,000. Isiphathamandla senhlanganiso yabafuya inkukhu kwele South Africa umnumzana Kevin Lovell uthi lobanje kusenziwa inhlolisiso ejulileyo ngesisusa salomkhuhlane kabathandabuza ukuthi amadada eZimbabwe yiwo azelawo.
It appears that the outbreak in Zimbabwe was caused by
Kubonakala ukuthi lumkhuhlane wenkukhu eZimbabwe wabangelwa ngamadada abehlala edamu eliseduze lamapulazi afuya inkukhu. Xa kunjalo ke kutsho ukuthi amadada lawo engaphapha aze efike kuleli. Yikho okwenza kube nzima ukwenqabela umkhuhlane lo ngoba awuhambi phansi kodwa uyaphapha.
Ngenxa lokhu uhulumende usemise kuthengiswa kwenkukhu eziphilayo ezitaladeni okuyinto evame ukwenziwa kakhulu emalokishini ahlala iningi lezalwane zeZimbabwe. Iningi ke selisesaba ukudla inyama yenkukhu ngenxa yalo umkhuhlane. Kodwa isiphathamandla sogatsha lwezokulima kwele South Africa unkosikazi Mpho Maja uthi lumkhuhlane obangelwa ligciwane lohlobo lwe-H5N8 awungeni ebantwini.
H5N8 has been confirmed.
Sekube lobufakazi benhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization wokuthi umkhuhlane we-H5N8 awungeke uhlasele abantu. Kodwa ke abafuya inkukhu kufanele bakhathazeke ngoba uyazibulala inkukhu.
Ngesikhathi kuqhamuka lomkhuhlane eZimbabwe emavikini ambalwa edluleyo, iSouth Africa yahle yanqabela ukuthengiswa kwenkukhu lamaqanda okuvela eZimbabwe. IZimbabwe ke layo isithethe amanyathelo afanayo ngemizamo yokuvimba ukuza kwalomkhuhlane usuqhamuka kwele South Africa. EZimbabwe lomkhuhlane wabangela ukuthi kubulawe inkukhu ezedlula izinkulungwane ezilikhulu 142,000. Unkosikazi Maja uthi sebexwayisa abalimi bonke ukuthi bavalele inkukhu zabo ukuze lomkhuhlane ungamemetheki.
We are also hoping that there isn't more farms that are affected.
Sithemba ukuthi akusoke kube lamanye amapulazi afuya inkukhu asefinyelelwe yilo umkhuhlane. Okusipha ithemba lokuthi siza kwenelisa ukuqeda lo umkhuhlane. Yebo sisanda ukubamba lo umkhuhlane, kodwa silethemba lokuthi awukamemetheki.
Ingcithi zethu kuthatha amalanga amane kusiya kwayisikhombisa ukuthi inkukhu ehlaselwe ileligciwane iqale kubonakala iphefumula nzima ukukhala lokufa. Zithi kodwa ikhona eminye imihlobo yamagciwane ebird flu ahlasela abantu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe isisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa emabandleni abo ukuthi abhalise ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo bavote ngobunengi kukhetho luka-2018. Amakholwa esiKristu athi sesifikile isikhathi sokuthi bengagoqi izandla besithi ezombusazwe abazingeni, isimo sona siwonakala elizweni. Inkokheli le ibuthene eHarare lamhlanje ukusungula lumkhankaso. Oqoqe lumhlangano nguBishop Anselimo Magaya okhokhela inkonzo yeDivine Destiny othe bazasebenzisa amandla abo lapho bechumayela bebonisana ngokuqakatheka kokuthi abazwalane bephatheke kukhetho. Kulandela ukutshengisela kwabafundi abafundela ubudokotela e-University of Zimbabwe izolo phezu kokukhwezwa kwembadalo yemfundo, amapholisa lamhla abophe umgcini isikhwama wekhansili emele abafundi ekolijini leli umnumzana Ignatius Mukwichi. Ukutshengisela lokhu kubangele ukuxotshwa kwabafundi bonke bogatsha lwabodokotela abangamakhulu ayisithupha ezindlini abahlala kizo. Kodwa amagqwetha alwela amalungelo oluntu kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze isicelo edale le High Court lamuhla esithi abafundi laba kumele bavunyelwe ukubuyela ezindlini zabo. Sikhuluma nje iningi kalilandawo zokuhlala njalo abaningi babikwa befihle amakhanda kwamanye amasonto. Umfundisi Ivan Mawarire ubochiwo izolo ngemva kokuphatheka ekutshengiseleni kwabafundi laba. Inhlanganiso yezinasu itshone idinge labafundi laba uncedo lwendawo zokuhlala lokudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Alistair Funye.
Okwenzakaleyo ukuthi izolo after ama student ebexotshiwe kuma halls of residence siqalise ukuthi sidinge isolidarity from abanye bethu esidala ukusebenza labo njengezinaso ngoba ama students nalawa emini bengahambanga for i-DH lapho abaza khona ukudla. Sasusa ukudla of which omunye wabo obothiweyo onguye utreasurer general we-UZ weyathi distributor ukudla from ebantwini esebenza labo because ama-students ebelambile. Amapolisa acine sicabangela ukuthi idemo lama-students because kucine kube abantu abanjabo even mawarile yibo kade benikwe imali yokufanda idemo kulida ukuthi i-administration ye-UZ icine sithi kube lama-external forces avele outside idemo kade lingasoloku-addressa ama-student concerns. So lingasoloku-addressa ama-student concerns kade lingelo-addressa i-legitimacy yabo Ivan Mawarire ekampani. So yikho okucine kusenza ukuthi umfana lo obothiweyo ebotshwe.
Abaxotshiweyo laba baxotshiwe bonke yini bengo-600 kumbe bakhona abasele?
Baxotshiwe kuxotshwa ama-students ayemezele ahlala ku-main campus eHarare then kulama-students ahlala eParerenyathwa bonke ba-ejectiwe nasemtoko campus ba-ejectiwe kuma-halls of residence.
Bangaphi sikhuluma kanje?
Abaya
abanye bakhona eHarare basazama ukuthi besuze iaccommodation, abanye abalaba abale shobo zabo ezingani ziphezulu zikwazi ukubabhukela in different zones, but abanye balokhu bekuma street, but ezinaso sina sitrayele ukuthi lathi siconsult abantu bona abasebenza labo abanika ukudla babe able to accommodate abanye.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu sehambise udaba lolu emthethwandaba, lingaba lesazela ukuthi kuhambe njani?
Ngakho simelele ukuthi sizwe i-decision eyenzayo leyo, but our fear now kulokhu ukuthi abantu abanjabo Ivan Mawarire basike bangene campus, so at the end of the day kuyadelegitimize i-cause that decided by ama-student. So ngani Ivan Mawarire kade elida ama-protest nalawo ecampus yesiyunivesithi iyabe isile ndlela yokubalekela indaba yangikhona isitikonkona aso ma-students be-Ivan Mawarire.
Alo ke ngumnumzana Alistair Funye oyinhlanganiso emela abafundi izinasu ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje abantu abaningi abethule imbiko yabo ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kayenelisi ukufundisa ngemfanelo abafundela ukuba ngodokotela. Abanye abafuthelane lokuhlakanyezwa kwabafundela ubudokotela ekolijini le-University of Zimbabwe abatshengisele bekhonona ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo bagoqela uPretty Mhlanga Mbezi, Muzokhona Muzincube loPhilip Rongwe. Abathathu laba bathi uhulumende kumele azame ukunika izifundi lezi imali yemfundo. Lokho kusekelwe ngudokotela Joshua Sibanda ohlala eJohannesburg kwele South Africa otshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ukufundela ukuba ngudokotela kubiza imali eningi kakhulu abazali abangeke benelisa ukuyihlawula emakolijini.
Abalula nxa kungaba ngumlando kahulumeni ngoba odokotela bafana namasosha nje awelizwe abalulekile kakhulu. So nxa ngabe kukhona indlela zokuthi uhulumende angaba legaselo kumbe ngathi mina angaba lokusiza ekufundiseni odokotela, ngibona ngathi kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala. Okwesibili ikuthi nje imfundo kadokotela inde njalo inendleko eziningi, ama-laboratory akhona namabhuku akhona nesikhathi nje udokotela alolongwa ngazo. Okokuthi nxa kungaba ngumlando womzali, umzali naye ezihluphekela, kungaba nzima empeleni ukuthi benelise ukuthi odokotela bephushe umlando wabo wokufunda.
Ye, kodwa ke nxa kunjengeZimbabwe lapha esibona ukuthi khona uhulumende kala mali, pho kumele kwenziweni kunapa?
Ngombono wami Baba Dube, kudala vele odokotela babexhaswa, ngathi nje izifundiswa zonke zazixhaswa kwelakithi leZimbabwe. Kodwa-ke into ekhona ukuthi ngokuya kwezikhathi kuye kwasekwehla kakhulu umkhakha wezomnotho welizwe. Okungakuthi vele kuzoba nzima kakhulu ukuthi abazali benelise ukuthi behambise abantwana esikolweni ngoba le ndleko yakhona, ifizi yakhona yabodokotela ivele inkulu. So kuzoba nzima kakhulukazi ukuthi abazali benelise. Ngombono wami kungaba kuyinto kakhulu ukuthi bethole uxhaso kuhulumeni ukwenzela ukuthi njengoba isizwe sivuka phansi la sivuka khona sivuke phela silempila kahle ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi siye phambili.
Ye, abantu bangabuza bethi uSibande senza izifundo zobudokotela yini, wayibhadalelwa mbali njalo imali yasetshenziswayo inengakanani, usayikhumbula nje?
Ngiyayikhumbula, kodwa ngezikhathi zakhona ngathi nje cishe yayingadlula mhlambe ama-150,000 to 200,000 indleko zakhona. Kodwa ngaleso sikhathi imali yakithi yayiseselesisindo esikhulu. So kunzima ukuthi nxa ungabe usiqathanisa lesikhathi samanje engaqathanise kanjani. Kodwa into ebalulekile ukuthi zikhona izindleko ezidirect ezingathi zihlanganisa isizi, bese kuba nendleko zokuhamba umuntu ahamba ajike, nendleko zezamabhuku, nendleko nje zokuthi umuntu nakaphila efunda endaweni kuyafanele ukuthi ebe le ndlela aphila akhona ukuthi aziphilise ngayo. So indleko azikho kufizi kuphela, ziyaye ngathi mina zibe zinkulu zidlule kufizi, mhlawumbe kugcine sekuyifizi isimultiply kathathu njengoba umuntu nayiphila nje nendleko esikhona.
Alo ke ngudokotela Joshua Sibanda obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abafisa ukuxoxa ngodaba lolu ngenani ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International lamhla isole kakhulu ukubotshwa kukaPastor Ivan Mawarire izolo ngemva kokubambana labafundi beCollege leUniversity of Zimbabwe ekutshengiseleni besola ukukhwezwa kwembadalo yemfundo kulelo college. Embikweni ewethule lamuhla inhlanganiso le ithe ukubotshwa kukaMawarire kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF kawahloniphi amalungelo oluntu. I-Amnesty International ithe njalo uMawarire kumele akhululwe ngokuphangisa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 o'clock kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokwenzakala ekolijini leUniversity of Zimbabwe lapho abafundela ukuba ngodokotela abatshengisele khona izolo bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundi. Namhlanje bavuka bezithola sebexotshiwe ezindlini abahlala khona. Thumelani text messages, i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Akinumi Adesine wakwele Nigeria owakhulela emulini engabayanga abazali besebenza emapulazini okwamnika isifiso sokufunda ngamandla ukukhuphula imuli yakhe. Nguye othole umvuzo walonyaka weWorld Food Prize okungumvuzo ofanalo weNobel Peace Prize. Okwamanje uAdesina ngumqondisi webhanga le-African Development Bank. Aseqalisile amalungiselelo okuthoniswa kuka-NG Lapseng, isinothi sakwele-China esetheswa umlando wokufumbathisa abameli bamazwe ehlukeneyo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuze bamsekele kusifiso sakhe sokwakha i-conference center. Kodwa uyalilandula leli cala njalo uhlawuliswe isibambiso sebheyile esizigidi ezingamashumi amahlanu, $50 million. Ukuguqula kwegama lenkampani yendizamtshina i-Air Zimbabwe okwenzwe kuyona le iviki kungabe kungekho emthethweni, kutsho ingcwethi zenotho. Inkampani le ibikwa ithenge indizamtshina ezine kwinkampani yeMalaysia. Inkampani yeMalaysia le ibikwa isifuna ukumisa ukusetshenziswa kwendizamtshina zohlobo lweBoeing 77-200ER ezingumhlobo wenye eyanyamalala labantu abedlula amakhulu amabili kuminyaka emithathu edluleyo. Umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Joram Gumbo walile ukukhuluma leStudio 7 ngalolu daba esithi sikhulume leziphathamandla zalenkampani ezibalisa uSimba Chikore, umkhwenyana kamongameli Robert Mugabe. Imizamo yokukhuluma labo laba yehlule, kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So ngokubona kwami ukuthi sokulo muntu othenge eZimbabwe kodwa baye bengingafuna ukuthi basikele ngoba ngeke sitshintshe ibizo nxa kuyukuthi i-Zimbabwe are still under craftment management. ngokwazi kwethu siyakwazi ukuthi bebesinga ama-investors. So ngenzakala kule ukuthi sebemtholile i-investor kodwa baye bengasukuthi wasihlela ukuthi uhamba kanjani. Indizamtshina zangikhona asazi futhi ukuthi eZimbabwe ethenge indizamtshina kumbe ngoba siyakwazi ukuvala amadresi amaningi awokuthi angazi ukuthi bayayithola ngaphi imali yokubathenga indizamtshina.
Manje nxa sikhangela ukubana kuguqulwe le bizo sokuthiwa iZimbabwe Airways, labo abade bekweleda likampani bayanelisa yini ukuthi bathole imali yabo nxa sokuyinkampani enja?
Bayayithola ngoba anto uyakhumbula ukuthi ubabuthi yangu uke wakuzama lesisa ukuthi kube funa ukuthi aqule ibizo kodwa awusebenzanga. Bayayithola imali yabo ngibona njengani imthethwandaba eyabe ingafuni ukuthi utshintshe ibizo nje uyafanele benike inotice yalo bebhadale labo abaoengakatshintshi.
Lokho kwenzakeleyo kungaphathisa na ukubana linkampani ithole inzuzo i-profit njengoba kade ikhanya vele isile zikweleto eziningi?
Angibona ukuthi iyathola i-profit ngoba lama-debts amaningi kakhulu awuthi umuntu othenge eZimbabwe khathesi uyafuna ukuthi uzathatha isikhathi ukuthi ibuyele njalo ku-profit ngoba kumele babhadale izikweletu zonke abalazi. So angiboni ukuthi i-profit bazayenza. Ngathatha nje iminyaka emibili emithathu bengayenzi i-profit. Kuzabe kudiphenda njalo ukuthi bayabe behamba kuma-routes up yangikhoda ngoba nxa besiya kumanye ama-routes lawana angela traffic eningi angazi ukuthi imali bazayithola ngapha. Kodwa okuqakathekileyo okumele siwukhumbule ukuthi nxa kukhangele eZimbabwe ithemba bese lisilela ku-eZimbabwe. So kumele njalo balungise ibizo ukuthi abantu babe lethemba lokuthi eZimbabwe nxa kuye ukuthi iyasukuma ngesikhathi isukuma ngesikhathi akulamba cancellation lokunye okunjalo.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-New York. Kunjalo nje siphinde saxoxa lenye inkampani yeZimbabwe, siphinde saxoxa njalo lenye ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lelo liqiniso ngoba umthetho wona vele uyala ukuthi nxa uhulumende esenza umsebenzi oqondane lamakhampani kahulumende engakwenzi engakhulumanga le-parliament asikwazi ukuthi kuhamba kanjani. So ama-parliamentarians i-committee ebona ngeze-transport ama-opposition parliamentarians kababuze u-minister of transport ukuthi kanti kunjani indaba ama-deals esenziwa ngusimba ama-deals a-involve eZimbabwe i-parliament ingakwazi. Lelo liqiniso, so ophula umthetho lapho.
Kodwa ngendlela eyenzakale ngayo kuyathembisa na ukubana inkampani le ingasuka ebunzimeni kade kubo?
Hhayi, yabona ukuthi nxa kuntshintshwa indlela esetshenzwa ngayo ama-airlines ukuphongupenda nje kuyafana nokuphongauthathe uthova uwupende utshintsha amabizo. Ukupenda indege ufaka amakhalazi amatsha ayiso strategic visioning. I-strategic vision ngoba i-route yakhona okubola kwakhona kuvele kukhona phakathi ama-systems eZimbabwe iwade mabi igama lamakhalazi kakulamsebenzi. So nxa kungaguqulwanga ama-systems indlela abayenza ngayo i-corruption i-debt yakhona $300 million. So lokhu kubhala nje ukudweba amabizo amatsha iZimbabwe Airways ofaka amakhalazi amatsha akutsho lutho. Lingathenga indege ezingu-20 mfowethu kodwa nxa ama-systems engaluguquwanga engalungiswanga ingakhithanga udlawudlwangu akusezibe lama-profit.
Kukhanya lokhu kuyenzwe ngudlu ngoba nxa sikhuluma lo mphathi ntambo wezokuthwala umnumzana Gumbo uthi yena layikakwazi. Kungakusitshoni lo?
Ngaso zathi akakwazi antsho ngiyanika uSimba umsebenzi akusuze kwenzekala ukuthi uSimba engayesayina elentegezi ngo-4 le manager uminister of transport angayo ngaphandle kokuthi ngasokutshengisela ukuthi sokule state capture kumbe singathi state house capture ukuthi umkhwenyana uyakwanisa ukuyasayina i-deal le manager airline engakwazi uminister of transport kungenzakala. Kodwa yikho ngisithi mina ama-members of parliament e-ANDC ama-opposition ngahlale phansi kababe kakube le commission of inquiry ukuthi kanti kwenziwa njani i-deal elinjalo ukujora mkhumbe engakwazi kumbe abe engamanga kuphela lawo.
Siyabona ukuthi yona Malaysia ithi isiza misa uhlobo lwama Boeing 777 wona la asethengiselwe iZimbabwe. Ukubona njani wena khona?
Kanti thina indaba sithenga izikorokoro. Ungazulandelele imvelo yama airlines Ethiopia Airlines okunye Airways bonke labana bathenga ama aeroplanes amacha ama 800 ama Boeing 800 straight from Minnesota. Kanti thina indaba sithenga izikorokoro because akwenzelwa sathenga ama aeroplanes la China wa Aung San Suu. Bona sesilahlela iyithwa technological dumping. Akulunganga khona ukuthina gasilungisise i-business proposal yethu ethi sithenge indege ezintsha. Lokho kuthengisela izikorokoro imaleji awusincedi lutho ngoba akusoze kusikhiphe ehlipheni.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Amalwecaja e-Islamic State of Iraq and Syria asebhidlize isakhiwo sakudala esilodumo esibizwa ngokuthi yi-Grand al-Nuri Mosque edolobheni le-Mosul. Le yindawo lapho umkhokeli wamalwecaja la u-Abubakar al-Baghdadi ethula khona isinqumo sokuthatha umhlabathi we-Iraq le-Syria ngomnyaka ka-2014. U-Heather Newett, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi lokhu kutshengisa ukuthi amalwecaja la asethwele nzima ngoba aselahlekelwe ngumhlabathi omningi abawuthathela ilizwe le-Iraq lele-Syria kusukela ngomnyaka ka-2014. Uthi elemelika lichothoza kakhulu isenzo lesi esitshengisa ukuthi amalecaja la kawahloniphi amasiko lenkolo yabantu be-Iraq. Uthi isakhiwo se-Grand al-Nuri Mosque esileminyaka phose eyinkulungwane sakhiwa ngabantu be-Iraq njalo besiveza sobala ukuthi inkolo lempilo kaZulu edolobheni le-Mosul ime njani. Uphinde wathi amalecaja la asebenzisa isakhiwo lesi ukuthi baqhube uhlelo lwabo lokudlengula abasifazana, ukubulala abantu abaningi, ukwenza abanye abantu ukuthi babe izigqili zabo, ukubulala abantwana njalo lokuthatha umhlabathi besebenzisa udlame. Unjungethi uthi ukubhidliza isakhiwo lesi akudeleli abantu bemusulu kuphela njengoba kutshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi bangabantu ababi abalenjongo yokutshabalalisa umhlaba wonke. Uthi amabutho elizwe le-Iraq esebenzelana lamanye amazwe asithathele amalwecaja la umhlabathi omningi kakhulu. Ilizwe leMelika libambisana lamanye amazwe lithi lizazama ngamandla wonke ukuthi libhidlize amalwecaja e-ISIS. IMelika ithi izimisele kakhulu ukuthi incede abantu be-Iraq.
Lolo-ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Enkundleni yokukhulumisana eyabo makhala ekhukhwini e-WhatsApp, silicelile balalele ukuthi lisithumele imibono yenu ngodaba lwezifundi zasekolleshini le-University of Zimbabwe esezixotshwe ezindlini ebezihlala kizo ngemva kokutshengisela kwazo zikhonona ngokukhuphula kwenhlawulo yezifundo. Owokuqala umlaleli igama lakhe nguNdumiso uthi ngokubona kwami uhulumende akabaphe ama scholarship bethi bangaqeda sebesebenza abese deductor emiholweni yabo. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguLove More Kelvin, yena othi uhulumende akufamelanga akhuphule imali, uthi abantu bayithathe imali. Bona abantu ababo bafunda phecheya kwezilwandle behuquluza umnotho weZimbabwe yaze yaguqula ngamadolo, abantu abala mali bangakhuphuli inhlawulo. UJoseph Moyo yena uthi lokhu ukutshengisela okwenzakalayo kusasekuncane, kukhulu okuzayo. Ukhumbulani ngiyabuya uthi uhulumeni ngeke khona ukubasiza, ngabe ulendlela yokubasiza ebezayenza iplani bengaxotshwa. Yiyo-ke imibono esithunyelwe ngabanye benu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama, lapho umsakazi wethu uNtungameli Nkomo uzaphatha kabanzi udaba lolu. Ngimele i-Studio 7, ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Siyabonga Mike. Singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhuhlane wenkukhu obangelwa ligcikwane le-H5NA oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa usudlule wangena kwele-South Africa. Amabandla okholo isiKristu asesungule uhlelo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bavote. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.